Mari dzekufambisa idzi dzadzikiswa kutanga zuva ranhasi, izvo zvatambirwa nemufaro nevafambi. Amai Yunisi mudzidzi vekudziva rasekwa vati vafara zvikuru mangwana napo vange vachiuya kubasa vakanzwa kuti mari yekufambisa yanga yadzikiswa kubva pamadhora makumi matanhatu kuenda kumadhora makumi mana.
Tafara nokudzikiswa kwaitwa mazuko nokuti zvazvationera kuti tikwire jola. Zvazvaanani kuti tiende kumushikashika kwacho kwavari kurambidza. Asi nhasi aiwa tarerukirwa kana mari yesauti chaita kuiwana. Dai zvatodzokera pa20 bhondi chaiyo kuti tikwirewo ma20 bhondi. Kwazvizvinhu zvakationera.
Mumwe mufambi ada kuzivikanwa nekuti baba Shalom Madhubiko vatiwo zvinhu zvanga zvisingachabatani sezvo mari dzekufambisa dzainge dzakwidzwa asi mihoro isina.
Tikutofara vanhu vari kufara kuti mazupu kwadzika. Wai nemhaka yekuti taimbobhadhara masikisi handiti semuzvamunoziva imimi. But abadzikiswa mabhazi akuita ma40 bhondi. Saka mabane competition manje bhozi vanhu vakawanda vangaona kuti zviri nyore kuti munhu angoenda kumushikashika. Bhozi mazupu wacho pambacho nepressure inenge yakawanda. Saka kudzika kwaiita ka zvoreva kuti vanhu vakuuya kumazupu zvinhu zvakuendeka. Saka vanhu vakutofara. Plus mazupu akakwira ka but pedze vanhu hazina kukwira. Maona manje ndo panga pakutonetsa manje ipapo kuti vanhu vabalance zvinhu zvasabalansika vada vanhu vari kufara kuti mazupu kwadzika zvikutoendeka dai zvimwe zvese zvikadzikawo.
Mumwe mutyairi wekombiri paspesupco vamabhande mutate vatiwo vafara nedanho ratorwa rekudzikisa mari dzekufambisa sezvo vanga voshaya vanhu vekutakura.
Nekuda kwemitengo yavo yavadzikisa tikunzwa kufara vatipasa manyemwe manyukunyuku sesu vatyairi nekuti vanhu vabereki tachona zvava zvakavaremera muchikashika ndowanga wachipa saka nepuraizi yavadzoka kuyewo pa60 ithink vabereki vari kukasika kurisponda kune zvakanaka.
Asi mumwe mugari wekuepworth vaEfraim Masawi vati hazvibatsiri kuti zupko ideredze mari asi zvekufambisa zviri zvishoma. Vatiwo zupko inofanira kuwedzera zvekufambisa kuti vafambi vasatambure.
Hako mabhazi ariko yadzika but chinodiwa ndicho mabhazi acho adzika aripo bhozi akadzika pasina hazvibatsiri. Saka ichochocho ndochimwori chemo changu bhozi mari yangu inokwira $2 every day saka zvimeke sense manje unoshandira pasina.
Mukuru wekambani yeZupco vaEvaristo Madangwa vaudza Studio 7 kuti vadzikisa mari dzekufambisa mushure mekuona kuomerwa kwevanhu. Vati kambani yeZupco inodawo kurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 kuburikidza nekucheneswa kwemaoko evanhu vasati vapinda pamwe nekumanikidza kupfeka mamaski vari parwendo.
What we want to do is to make sure to offer services that are affordable. Kuti munhu wese akwanise kupira mubhazi medu matino sanitaiza matinoita temperature check matinoinsista kuti vanhu vapfeke mamaski and try to fight this pandemic together.
Vamadangwa vatiwo zupko iri mushishi kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwezvekufambisa vachiti mabhazi avo aifamba pakati pemaguta achange oshandiswawo kutakura vanhu mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.